obete masarauri vapinda mudare rezimhosva nenguva dza2 o'clock masikati and dare iri harangotaura kuti vaobete masarauri vanoziva mhosva yavo. Inini ndataura navaobete masarauri vasati vapinda mudare rezimhosva, ndobva vanditsanangurira zvakaitika kumba kwavo nezuro. Musha wavo wakaparadzwa, mahwindo zvese nemadoors, even the gate rakaputiwa vanhu vakapinda.
Saka vamwe vesangano revarayiridzi iri vakachengetedzeka zvakadii munguva iyi?
Ya, patiri panapa pakaoma nekuti izvezvizvi ava SG Secretary General vari remanded kuGoromotsi. Takanovaona futi Musavati vando vakatotanga kutorwa. Vakangotorwa nevakavatora vanga vasina kana zvitupa zvinoratidza kuti mapurisa kuti vanogarawo ikoko. Saka chokwadi ndechekuti sefiti especially yeexecutive yeARTVZ haina kumira zvakanaka. Kumaticha anenge akateerera kuti musadzokere kumabasa nekuti hurumende yedu haisati yapindura. Kunyange vatungamiriri vedu vatorwa vakabatwa zvakashata vakarohwa vakaita sei, izvozvo haisi mhinduro kwatiri kuti mari yedu tichaibhadharwa inus dollars kana kuti ichawedzerwa zvayo. Hapana chataurwa nehurumende yedu.